kujia kwenzewe uku kuimba kunetuwa nechikuata cheno bundu chinowe chikuata chivanu kazi washanu wanoimba msambo wenzio zinoimbwa pasi na magitare kana tumezwa kadaru kuimba kwechikuata ichi kwa chiti sambiri kunze kwenyika kuzanganzira mnyika za kadaise Austria, Germany na United States uko kwa wano chienda vachinoimba mumwewa imbiwe chikuata ichi Heather Duwe anotizwisne kutibasa rinogo na kuwa nisararamo kuitazwe mitambo kuzanganzira kuimba kuchiri kutarisirwa pasi ni wakawanda mnyika uye kuzuita kunoneza zukuru kunyanya kwa nasika na kana wanukazi Heather anotibuziwa zuminga mpinyi zunosangana ne wanukazi vechidiki mnezwe mitambo kuzanganzira kusabadaru wa zakakwana ndiko kwa kapa chikuata chavo shungu sekutanga chirongwa chekutuwa wanisira nasika na vechidiki varikuita zuminitambo masanitary pads ekutuwa shandise panguwa yao yekutevera
kumba vanhu vachingoti zvinhu zvengoma hazvibhadhari what and wowanikwa maita gig tadanwa kumuchato hakuna mari apa tiri kuzvimaketa handibuye growing artist hakuna mari kumba mazuva angu akwana mama anoti izvo kwati mama enda kumuchato chitenga kamapedzi ako waniko hauna mapedzi apa unofanira kuenda kubasa kunoriyesa. So we found out kuti okay, why don't we try and help and give back to the community and we start my pet banks muma youth centers all over Bulawayo.
Chikwata chenobuntu chakaparura chirongwa chepet bank kana kuti dura resanitary wear munguva pfupi yapfuura uye pachitiko ichi vanhu vaiuya kuzoona chikwata ichi chichiimba vaigona kubhadhara nemapaketi emasanitary pads matatu pamunhu kana kuti madhora mashanu Parizu na chirongwa ichi, chaka nangana nekubatira vechidiki wanaita zvemitambo vari pa Indlovu Youth Center, mumusha unogara veruzhinji wechabalala, uko kunovekwa katanga chikwata chenobuntu, makore matanhatu apfuura. Asi vanoti vanoda kuti chirongwa ichi chikure. Muzvare Molin Mbedzi ndichipanga mazano anoshanda akazvimirira ega munyaya dzebudiriro uye ndemwewe aivapo pakaparurwa chirongwa ichi Muzvare Mbedzi vanoti chirongwa ichi chakanaka asi vanoona sekuti hachikwanise kunge chichienderera mberi kwenguva yakareba
Point yangu iri pa sustainability especially. Nokuti mwana kana maybe anga achimbozva kuti kunodambugwa t-shirt yasakara ndizi ndowacha hangu nesipo ndoiomesa ndoshandisa. Nasi mandipa mapedzi. Next month ndodzokera zve t-shirt. Kana zvisiri sustainable kana achizvava kuti achazogona kuramba chizviita. It's okay. Asi ndinjiona sekuti pane zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunga zvichiitwa. Like aya yavaiti ma washable pads avanoti ari hygienic anoutsanana chaizvo kana dai taita initiative yekuti ngativatsvagirei izvozvo nekuti izvozvo chinhu chavanozokwanisa kusara vachishandisa isu taenda
Asi Zanele Manenga, imwe nhengo yechikwata chenobuntu, anoti kunyange nyaya yekudhura kwemasanitary pads ichitaurwa nezvayo nguva nenguva, dambudziko iri harisati rapera nekudaro hapana panganzi nyaya iyi yakwana kutaurwa nezvayo.
Izvi haisi nyaya inopera as long vasikana vachibarwa nyaya yemapedzi inogara ichingotaura chete so kuti mapedzi haavanhu vakawanda vari kuzviita vasikana vakawanda vari kubarwawo ini ndotoshuvira kuti generation yatichabara isusu ichaona mapedzi akuita free achiwaneka pese isiri nyaya yekutenga kwaza anodhura
Mumwe mutori wemufananidzo anoshanda akazvimirira kuda kwasheta kundwa anorumbidza chirongwa chechikwata chenobuntu achiti chakakosha zvikuru anoti zvisinei kuti pane ruzivo rwekuti vanhukadzi vanogona kuita zvirwere kana vakashandisa zvinhu zvisina utsanana panguva yavo yekutevera kune vanhukadzi vakawanda vachiri kuita izvi nekuda kwekushaya takundwa anoti hurumende inofanirwa kupindira panyaya iyi
Tinozvikurudzira kuti vanodai vakauya pamwe chete vobatsira kuti vana vasingakwanisi kuti vatenge mapedzi vaone kuwaniswa mahara tinogona kukurudzira nehurumende kuti gone kupa vasikana vasingakwanisi mapedzi pasina zvavanobhadhara zvinhu zvatinotoziva zvinhu zvatinomboverenga misi nemisi pane zvirwere zvakaita secervical cancer inouya nekubudikidza nekushandisa zvinhu zvisina hazvina kuongororwa saka tinenge tichingoshandisa otora machira vamwe vanotora mashizha zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa zvinotorwadza kuti unozvibvunza kuti ine ruzivo rwatanaro mazuva ano
Heather anotsigirawo maonero ekuti vanhukadzi vanofanirwa kukwanisa kuwana masanitary pads pachena sezvinoitwawo makondom.
Semawanira tinoita animongoziva kuti maclinic ose, ma youth centers ose, posa paunongofamba unongowana mafree condoms. Ukapinda musupermarket unongowanawo futi makondom anotengesiwa. Why tisingaiti the same thing nemapads? Kuti ukasvika mu youth center unoriwana pedi rako for free, kana uchida kurishandisa unoriwana, you have access to free pads. Kana ukasvika kuchipatara, kana uchidai kutenga unongonotenga muchitoro, asi ngawanikwewo for free just like pa condoms. Kuti kana tichiwada, kana ndisina mari ndinongomhanya ndinononga kuisetara, ndinononga kuchipatara, kana ndinononga kupi.
Vechikwata chenovundu vanoti vachaita zvose zvavanogona kusanganisira kushambadza nezvacho pose pavanoenda kunze kwenyika kuti chirongwa chepad bank chiwane rutsigiro. Vanoti sevanhu vabudirira mubasa ravo vanoona zvakakosha kuti vabatsire vechidiki vachiri kukura munyaya dzezvemitambo. Kubudirira kwechikwata chenovundu pamwe nechirongwa chavo chekubatsira vamwe ichi ndezvimwe zvinhu zvinogona kubatsira kuchinja mafungiro everuzhinji kuti vazive kuti zvemitambo hazvisi zvenhando. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Taurai Shava.